Mugwaro rayo kugurukota rezveutano zvakare vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti COVID-19 iri kubata nekuuraya vanhu vakawanda, asi veruzhinji havana ruzivo pamusoro peurongwa hwehurumende hwekutenga mishonga yekudzivirira vanhu kuti vasabatwa nedenda iri. Mutauriri wesangano iri vakumbirai mafunda vati hapana ruzivo rwekuti kunyange mishonga iyi ichinge yavepo, hapana urongwa hwekuti vanhu vachawana mishonga iyi sei. Vati nekuda kwaizvozvo vanyorera kuhurumende vakamirira veruzhinji kuti ibude pachena pamusoro penyaya iyi.
Takumbira hurumende kuti inge ichibuditsa kana kutipawo information yake maererano nekufambiswa kuchaitwa mushonga kana vaccine yecoronavirus, kuti wachautenga sei, wachazoudistributa sei, wachaupa sei kuvana weZimbabwe.
Vamafunda vati vaita chikumbiro ichi vakamirira veruzhinji uye vachitevedza bumbiro remutemo wenyika. Vati vari kupa hurumende kusvika musi wa3 kukadzi kuti ivape ruzivo rwese rwavari kuda, vachiti kana ikatadza kuita izvi vachatora mamwe matanho ekuti izvi zviitwe.
Asi pari kuti tanyimwa kana kuti hurumende yafungayo kuzoda kutipindura kana kuda kusoda kuteerera zvatataura, wagweta yeZimbabwe Lawyers for Human Rights munovaziva kuti hapererwi panyaya yestrategy, hambopererwi. And takamirira vana veZimbabwe, tichawana mamwe maactions atinogona kuita kuti tiite enforce mafundamental rights atataura aya ari mubumbiro remutemo, access to information, nyaya dzeaccountability dzinodiwa.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kudivi rebazi rezveutano pagwaro ranyorwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights, asi vachizivisa veruzhinji nezvekuwedzerwa kwemazuva elockdown, vachiwenga vati Zimbabwe ine urongwa hwekutenga mishonga yekudzivirira denda iri uye veruzhinji vachaziviswa nezveurongwa uhu. Apo Zimbabwe iri kuronga kuti yoshandisa mishonga ipi pakudzivirira COVID-19, dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seMorocco, Egypt, Seychelles neGuinea dzakatotanga kubaya vanhu vadzo mushonga wenhomba yekudzivirira COVID-19. South Africa ichatanga kubaya vanhu vayo mwedzi unouya, sezvo iri kutanga kuwana mishonga iyi nemusi wemuvhuro unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.